Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 10, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutemo hauti takai permission. Unongotizivisai chete. Saka takazivisa mapurisa kuti chataridzira musi wechishanu, musi wa16 muHarare. Vanhu vese vachasangana paAfrica Unity Square mangwanani nenguva dza9 o'clock.
MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nemusi wechishanu nyamavhuvhu 16.
Ivo vaMDC vakuru vacho vari kutoda kuita pamberi ngavasazoyeuka makumvura yanaya. Anopinda pamberi tokuita zvirongwa zvisi zviri kunzi izvi kwete anozvipinda muna taisireva.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi voyambira MDC paurongwa hwayo hwokuratidzira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuratidzira nemusi wechishanu ichiti iri kuita izvi sezvo iine kodzero dzekuratidzira idzo dzakachengetedzwa mubumbiro remitemo yenyika. Ndabata murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya kuti tinzwe nezveurongwa hwavo hwekuratidzira.
Tinotenda ekoma Choto, urongwa hwedu hwokuratidzira musi wechishanu musi wa16 hwava pamhando yepamusoro chaizvo. Vatsigiri vedu vose, nyika yose, vanhu vese vemachechi vese vanoshanda kumabasa vakamirira zuva iri. Mashoko ose anenge afamba, vanhu vari kuziva kuti musangano wedu weMDC tichandotaridzira musi wechishanu svondo rinotevera unova musi wa16. Saka panyaya yeurongwa hai inoti mashoko afamba chaizvo.
Chii chaizvo nai vachibaya chapa kuti bato renyu riratidzire nemusi wechishanu?
Chokutanga ndoda kuti vachoto, munyika muno yeZimbabwe zvinhu zvakatamanya mamire nerongo. Hapana chakanaka ibata murefu bata mupfupi. Vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kununga svosve nemuromo. Munyika yedu munomu yechipikirwa hamuna mari inonzi yeyo mari. Munyika yedu munomu hamuna mabasa. Vana vari kuyaura vakapedza zvikoro kuna naUZ vanongogara pamba nevabereki. Munyika yedu munomu mitongo yezvinhu iri kutamuramba mhuru. Hapana chakanaka, mafuta edzimotokari anokwira zuva nezuva. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Dambudziko guru chairo nderekuti munyika yeZimbabwe muna utongo hwechekerere. Ndo dambudziko guru munyika yeZimbabwe. Dambudziko guru yatinaro inyaya dzeyatinoti governance crisis, kana kuti yatinoti legitimacy crisis. Hapana hurumende yakasarudzwa nevanhu. Ndosaka muchiona vanhu vachionogwa noupenyu. Ndingati ndo zvikonzero zvakakura zviri kuti atinge tichitaridzira musi wechishanu.
Vachibaya, kune vamwe vari kuti ko imi masarudzirei danho rekuratidzira pane kuti izvo mutore kana kupinda muurongwa hwekutaurirana nehurumende yamuri kuti izvo iri kukundikana kugadzirisa zvinhu?
Nyaya yenhaurirano ndinofunga kuti munonzva nguva nenguva mukuru wemusangano wedu vaNelson Chamisa taura mashoko kuti iwo tinoda kuti pange pane nhaurirano dzechokwadi, pane nhaurirano dzokurevesa paine mutongi gava mainzanise. Nhaurirano dziri kuitiwa idzi haiwa ndedzemabhururu, ndedzemashamwari. Saka handi nhaurirano dziri dzatingati dziri serious, dzatingati ndedzekurevesa. Nayaye nhaurirano iyoyo vachoto semusangano weMDC ndo zvatinotoda chaizvo, tide pane nhaurirano dzemazoro kwazvo dzokurevesa, dzisiri dzokubanana kumeso. Asi nhaurirano idzi zvichiitwa sekutaura kwandaita sekuhoreketa kwandaita kuti paina mutongi gava mainganise nokuti paine nhaurirano dzinodini dzinobuda
tiri kunzwa vachibaya kuti imi makazivisa mapurisa nezvekuratidzira uku asi haasati akupindurai muchaita sei
mutemo weposa public order and security act unoti iwo kana muchida kuratidzira kana muchida kuita gungano munozivisa mapurisa kuti iwo munofanira kukumbira mvumo handizvo zvinoreva mutemo isu semusangano wamunoziva kuti une magweta akawanda chaizvo semusangano wamunoziva unotevedzera mutemo unotevedzera rule of law takaita zvinodiwa nemutemo zvinova zvokuzivisa mapurisa kuti musi wakati tichaita taridziro yesaratidzira muno munyika yezimbabwe muri muHarare saka haiwa izvozvo takaita zviri pamutemo vachoto saka ndinoti nini hatigoni kumirira mhinduro nokuti mutemo hauti takai permission unongoti zivisai chete saka takazivisa mapurisa kuti chataridzira musi wechishanu musi wa16 muHarare vanhu vese vachasangana paafrica int square mangwanani nenguva dza9 o'clock
kune mashoko ari kubva kuvamwe vakuru muzanu pf anoti bato iri harisi kuzoisa maoko aro muhomwe richisiya mdc ichiita madiro ajojina nemusi wechishanu munoti kudii kumashoko iwaya
ndo zvinongori pachena kuti bato riripo iri riri pachigaro charakazvigadza risina kugadzwa nevanhu vanhu vasingazivi mutemo wenyika ukaona uchitungamirira nyika usingazivi mutemo wenyika unotungamirira tiri mudambudziko guru mwana mai angu senyika zvandiri kutaura izvi zviri mutemo wenyika yezimbabwe kuti vanenge vachida kutaridzira vanofanira kuzivisa mapurisa sezvatakaita
ndeapi matanho amuri kutora vachibaya ekuona kuti izvo pamuchange muchiratidzira apa hapana mhirizhonga inoitika uyezve hapana vamwe vanhu vekunze vasiri vebato renyu vangapinde vachizobvonyongodza kuratidzira kwamakaronga uku
tine vakomana nevasikana vakasimba chose ende vakati kuti vachange vachiona kuti vanhu vese vanenge vachitaridzira hapana anovhiringa urongwa ihwohwo sekutaura kwandaita kuti tadobata pari kupirindiwa matisheti achange achida kuzopuwa vanhu vari vanhu vezanu vachida kuzovhiringidza mutambo wedu vachida kuzotema mashopu vachida kuzoita zvisina kunaka saka isu tiri kuti semdc tine vanhu vakange varipo vachange vachiita basa resecurity kuona kuti hapana anotikanganisa regai nditore mukana uno zvakare kuti avo vachada kuhotumwa nezanu haiwa manyangira yavona change tichiona kuti vanoda kutivhiringidza tobata tinokande kumapurisa tiedze mhondidzo ngadzivharigwe muzvitokisi nokuti isusu kutaridzira kwedu vachoto kuri pachena kuri murunyararo ende tiri kutevedzera zviri mubumbiro remutemo wenyika yezimbabwe
murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari muHarare asi bato rezanu pf rinoti riri kuziva zviri kuda kuitwa neMDC nokudaro harisi kuzopeta maoko aro ndabata mutevedzeri wegurukuta rezvekubudiswa kwemashoko vaenergy mutodi kuti tinzwe pamire hurumende yezanu pf panyaya yekuratidzira kwakarongwa neMDC
isi takamirira hurumende tiri kuona zviri kurongwa izvi neMDC zviri zvinhu zvisina maturo uye zviri zvinhu zvekuti vana vezimbabwe havafanirwi kunge vachizviteerera nokuda kwokuti takaenda kumaelections bato rezanu pf rikahwina purezidendi rikahwina zvakare 2/3 majority muparliament iko zvino tichiri kuramba tichiita maelections emabyelections tiri kuona zvakare zanu pf iri kukunda maelections ikoko saka vemdc vakatanga kuenda kukoti vachinokwikwidza kuti sister winner zvikarapa vaakuda manje kuda kuchiita chimwe chiitiko chekuti zviite sekuti munyika muno mune mhirizhonga zviite sekuti hurumende yapinda yava munangagwa haisi kugona kutungamirira vanhu saka maefforts avo zvose zvavari kuita vari kuda kuita kuti vapidigure hurumende yakasarudzwa nevanhu muna 2018 haisiri demonstration yekuda kuti hurumende yadrese zvinhu zviri kunetsa aiwa idemonstration yekuti chamisa ndiye ngaapi aite president vamunangagwa ngavabviswa
vamutodi MDC iri kuti izvo ine kodzero yekuratidzira sezvakatarwa nebumbiro remitemo yenyika imi munopikisana here nezviri mubumbiro remitemo yenyika
kodzero yekuratidzira iripo asika hauratidziri wotanga wataura kuti unoda
kuita overthrow the government. Watanga wataura iwewe kutinduna kupidi gula urumende, kuita ura marali, zataka nzwana jobu sikala wa chita. Wazotu wakuda kuita demonstration, saka zhigula kutu, urukuro lakuro lai mbuka waka yu gampini, urukuda kuta ura kuti, isuzu atizu kuziwa kutu lavari ya kundi, tiruku ziwa lavari ya wakomana. Lanono kiri kwa kutuwa pindi omu mpawa. But power haipindwe through the back door. Power inopindwa through being voted nevani pa maelection. Wo winna zakanaka naka. Wo tonga wapuwa mandate nevani. Zoku fadha wakutu wapuwa mandate nevani. Kwete kudaku pinda ni chito oti. Kutile gaiti ite ma demonstrations. Chupinda utino garamu street. Ita garamu street. Zagaiti kakuna na Algeria. Zagaiti kakuna na Libya. Toita kuti urumende ipidi gurwe. Beni toita kuti situ pindi azwisi zwa asu wama tonge rwe nyika iwayo.
MDC kuburigiza ne murongi we misangano mubate irori vachibaya vandata ora navo. Vati ivo varikuronga kuratidzira uku murunyararo uyezve vachange vaine vanhu vanenge vachichengetedza kuti kuratidzira uku kuitwe murunyararo. Imi munoti kudini mashoko iwayo.
Nguwa yega yega vachidaizira ma demonstration zavo ndozvo vanotaura izvi. Kutsika kuita demonstration yedu murunyararo asi tinozongoona kuti pasina runyararo rwacho. Tinozoona mashopa akupazwa, tinozoona mota ZRP dzakupiswa, toona futi kana ZANPF dzakupiswa mota, toona vachibhuroka marodhi kuti mota dzisafamba vachivhundisira vanhu kuti musapinda mumadhorobha. Saka tiri kuona kuti vari kutyora kodzero dzevamwe vanhu vasinei nezvemademonstration avo, vari kutyora kodzero idzodzo. Saka ndosaka tiri kuti hatisi kuda kuona nyonganiso munyika muno. Nyika iyi yakarwirwa. Vana vakaenda hondo vakauya nerunyararo vakauya nekutonga kuzere kwevanhu vatema. Saka taakuda kuti kana tichiita zvinhu zvedu tiite zvine order, zvine law and order, zviri pamutemo, zviri muconstitution yedu.
Vamutodi, MDC iri kuti izvo pachayo ivo kana vachiratidzira havakonzere mhirizhonga, uyezve vari kuti izvo vanozviziva kuti ZANPF ndiye inogara yakatumidzira vanhu kuzonyonganisa kuratidzira kwavanenge vachiita. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Ndo mashoko emanyepo. Takaona even pavaiita maprimary elections avo emuchinda kumaelections a2018 vakarwisana tare tine maexamples evanhu vakapondana vachirwira zvigaro muMDC mavo imomo. Makaona zvakare zvavakaita kuna Tokozani Kupe mazuva erufu rwavatsvangirai, vakamuponda vakamudzingirira vese vachida kumupisira mumba. Ndo legacy yavo yeviolence iyo. Tinovaziva kuti ndo zvavanoita. And then tiri kuti ivo vaMDC vakuru vacho vari kuti tapinda pamberi ngavasazoyeuka bakumvura yanaya. Anopinda pamberi tekuita zvirongwa zvisi zviri kunzi izvi kwete anozvipinga muna taifireva. Ndo zvatiri kureva izvo kuti aiwa ngatiteeranei tidzwanane. Asi kana taakuda kusvika panguva yekuedzana masimba, tinoda kuti tizivisane ipapo kuti hatidi kuzochema mangwana.
Vamutodi, mati imimi hamudi kuzoona vanozochema kana kuzoyeuka bako vanaiwa. Ndinoona semashoko akadzama aya. Muri kurevei chaizvo?
Tiri kureva kuti tiri kuziva kuti chirongwa zvavo zvavari kuronga zvine violence. Zvichagumisira zvaane violence, zvichaguma zvauncontrollable. Saka tiri kuti kana zvasvika panguva iyoyo, isu sehurumende hatizobata maoko tosiya zvakadaro. Asi vakada kumanikidzira kuti mapurisa asati ava pamvumo, ivo voita izvozvo ndopatiri kuti aiwa ka hatisi kuda kuedzana masimba vakomana.
MDC iri kuti izvo haidi kupiwa mvumo nemapurisa kana pachitevedzwa bumbiro remutemo. Chainongoita chete kuzivisa mapurisa kuti varikuda kuratidzira.
Asi codification yedu kairi kuti mapurisa ngaaziviswe. Kana mapurisa aziviswa, zvinoreva kuti mapurisa anofanira kunge aine gadziriro. Hakuna demonstration inoitwa pasina mupurisa. Saka vanofanira kunge vaine manpower yakakwana yekuti vagone kukontrolora demonstration iyoyo.
Tiri kuona vamutodi kuti mapurisa akaziviswa pachine nguva nezvekuratidzira uku. Anoda kugadzirira kwakaita sei?
Iko zvino tiri kuona kuti tiri paholiday, handidi? Tiri paholiday. Mapurisa edu mamwe anofanira kunge ari kumaholiday. Mapurisa edu mamwe anenge ari kumabasa akasiyana-siyana. Kuholiday kunofamba vanhu vakawanda mumarodhi vanenge vachida kuonekwa kuti vari kufamba zvakanaka here, kuavoida maaccident. Saka ndopatiri kuona kuti ipapo ndo MDC paiye kudawo zvakare kuita demonstration yayo. Saka mapurisa anokodzero yekuchitarisa kuona kuti vanokwanisa here kuchengetedza runyararo pazuva rataurwa.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutunga miri wenyika wa Emerson Mnangagwa, vakatenda nezuro China nenyika dzemu Africa, nerutsigiro rwadziri kupa Zimbabwe, panguva iyo vari kuvandudza zvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Vachitaura nezuro manheru kuruzhinji rwevanhu, vamunangagwa vakatiwo kunyange bhanga repasi rose reWorld Bank riri kuzviona kuti Zimbabwe iri kuedza kugadzirisa zvinhu munyaya dzeupfumi.
As I address you, the World Bank has recognized our efforts and validated our ambitions, upgrading us to a lower middle income economy from efforts of just 1 year. We are on the right path and ambitious vision is within grasp.
Vamunangagwa vakatiwo kekutanga mumakore akawanda, hurumende yavo yakwanisa kugadzirisa mabhuku ayo emari uye kuvakawo mari yakawanda muhurumende. Izvo vakati chiratidzo cheutungamiri hwavo hwakanaka.
For the first time in decades, government has been able to balance its books and even enjoy a healthy surplus. This points to good stewardship of public affairs, itself a prerequisite for normalizing relations with international financial institutions and creditor nations.
Vamunangagwa vakatiwo hurumende yavo iri kuvandudza mitemo senzira yekuvaka Zimbabwe ine utongo hwejechetere.
As I address you, bad laws are being repealed and are said to be replaced by good ones which comply with our celebrated constitution and international tenets of good governance. Laws facing repeal and replacement include POSA and IPA.
Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tamboedza kubata mumwe wavatevedzeri wemutungamiri weMDC, vatendai biti kuti tinzwewo maonero avo pamashoko avamunangagwa, asi kutaura kuno runhare rwavo huri kunetsa kupinda. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro naamai Meli Maiswa Dube, avo vanovaivo muzvina bhizimisi uyezve variivo varidzi vepeji repafacebook rinonzi Venge Mvenge neFashion Police. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Meli Maiswa Dube.
Aiwa, tinokutendai isisi Mavelas.
Mungatitsananguriro kuti semudzimai mabasa api amunobata kuti murarame zuva nezuva?
Semukadzi kuti ndirarame zuva nezuva, ndiri mukadzi anongomiramirawo. Sezvamunongoziva kuno kuAfrica kuti situation yedu yakamira sei, ndiri mukadzi anozviitira. Ndichireva kuzviitira, ndinoreva kuti ndinozvishandira. Ndinogara munyika yeSouth Africa, saka kuno kwacho kuSouth Africa ndine angu andinoti mabhizinesi andakavhura, anove mabhawa, restaurants, mashopu, saluni, nekungotengesa-tengesa mbatyawo kunze ndichitengesa munomu.
Zvazviri nyore here kuti musvike pamasvika ipapo? Nekuti vamwe vakateerera vangati ndingazvigonawo here izvi. Tipewo nhoroondo yekuti makatanga sei.
Naiwee, zvanga zvisiri nyore sisi Mafela kukudzai pachokwadi, especially kana uri muforena uchipinda munyika inenge isiri yako, kazhinji kacho unenge usina mapepa. Mapepa unozoita papaya, unotopedza makore akawanda usina mapepa. Ndichitanga kupindawo munyika ino yeSouth Africa, takapinda mugore ra-2007 ndine murume wangu Tritu. Murume wangu is a qualified engineer, anditika iniwowo ndine rangu basa randaiita, but panguva yoti hatisina mapepa. Saka manje iye zvaaiita, aitomukawo makuseni achinotsvagawo pape kunobata-bata, achinogogodzera zvimota zvevanhu achikwama fistiranzi. Ini ndaitoenda mudzimba dzevanhu kunonoka house to house ndichitsvaga pizi jobhu yekuwacha. Anditi maona ndichipuwawo kana 50 rand, nguva yachanga ari ma50 rand pewatch and basket, ndichitowachira mamwe madzimai. Then ndikamanaja kunge ndaunganidzawo mari yangu ya ti wandei Maria ndaka banda shitanga kunda shokuti nda kutenga ofojika mujobek CBD nichenda na yokunze nichino tenge sao kunze kwe jobek kuelea kwa taigara kia kuya nichingo daro saka nichingo daro nekudaro ndaka zo manager kunga ni jamari ndaunga ni jamari ndopa ndaka zo kwani soo kwa na Maria kutindi ode mbachika alijaza tinoti masichike mabero ndipa natanga kupinda uma Nigerians nichitenga masichika yaya nichinda kumareserve muno mu South Africa nichino tengesa ikoko kushikanda zo wana mari yangu yakati wandei ndopa ndakatangira ndopa takatanga kuita mapepa tazowanawo mapepa edu murume wangu sezvino yakabva angoitawo lati mwari wakapindira achibva wana basa kumaini angoonawo inpost pa online achibva to apply online yauti vatomudiga kuinterview achibva toenda kumugodhi kuya achienda kuinterview kuya haanamboita 30 minutes ndobva toemployiwa ndokwakabva kwatove kuchinja kwechi kwoupenyu hwedu panguva iyoyo but that was kulimpopo by then ndokwataigara
tinoona mazuva ano mune aya atingati magroup epafacebook makatanga riini zvokuti mufunge zvekuita magroup epadande mutande iwaya
makatanga negroup rinonzi fashion palitre zvemucheno chenezvi semadzimai wanga kugarawo kune dzimwe nyika takakurawo tichingodawo zvokungochena saka takangoti rega tingoitawo group remucheno timboona kuti zvinofamba sei ndobva taita rinonzi fashion policy yemadzimai ndo rakatanga then taona kuti varume vaitipekera vachipindawo mufashion police yemadzimba imomo takabva tati kotadi kungovhura rimwe takasangana varume nevakadzi ndobva tavhura rinonzi fashion police yevarume nevakadzi Zimbabwe rinenge rine mix ndobva ratongokura rakadaro ndopa ndakangoya neconcept kuti airega tivhure rimwe gurupu rinongonzi dzenge dzenge tione ndopa takangovhura gurupu rinonzi dzenge dzenge riya ndavhura gurupu rinonzi dzenge dzenge riya riya ndokutoona izvo vanhu vatanga kutopinda mukati vakutofarira stereki dzenge dzenge riya ndokungotanga kwazvakaita
munoona social media ichibatsira here kuvaka dzimba kana kuti pane zvamungatauro here zvekuyambira vamwe vari ipapa padande mutande
aiwa maita zvakanaka kubvunza mubvunzo iwoyo because ndinogara kutaura stereki ndichiudza vana variko vemazizera echidiki mazuva ano kuti kuunza dambudziko rako pamhepo pachaunga pavanhu hauna chaunobatsirika nokuti vanhu vari pasocial media vanhu vari loyal kuentertainment yavo havanei nedambudziko rako otherwise vanotori nemadambudziko avari wese kudarika aunenge uchiunza iwewe so kazhinji kacho ndikatarisa ini semunhu akacreata gurupu rendenge nenge rinove ndo gurupu riri kupisa pafacebook panguva inoyi ndinowana nyaya dzekuti ndinombotaura nevarume nevakadzi dzimba dzakawanda dzinenge dziri pa kudoputsika chaiko chaiko nenyaya yesocial media
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutenda isisi Meli Maiswa Dube kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
aiwa ndinokutenda isisi Mavelas ndinongotirapai muchiita zvakanaka nekubvunza vanhu tinzwewo nekubatsirana mainterview enyu iwayo anobatsirawo vakawanda kunze uku
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu our lives. Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve zuva rekurangarira magamba iro rinove musi wemuvhuro tichiwana hurukuro nemagamba akarwa muhondo yechimurenga tichinzwawo pfungwa dzavo pamusoro pezuva iri uye kurarama kwavari kuita zuva nezuva nasi taita rombo rekubata mumwe vakarwa hondo yerusununguko vari kudivi reZipra vaMaxim Kandla tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMukandla
tinotenda makadini zvenyu
aiwa tiri vapenyu baba muri kunzwawo sei kuve gamba rakasunungura nyika riri kucherechedzwa nemusi wemuvhuro
zvinofadza kuve gamba rakasunungura nyika vamwe iri zuva iri havana kuriona asi zvavakaita zvakakosha kudarika magamba anovenziwa mapenyu nokuti vakapa upenyu hwavo kuzvipira kuti vaendewo kunosunungura nyika zvakaitika zvakangoitika hazvo asi tinoti ndiwo magamba chaiwo isu tiripo tisitofanirwa kuzozadzikisa zvimwe zvakashaikirwa nehama dzedu dzakatadza kusvika pazuva ranhasi
Vamukandla, pane magamba akarwa muhonde yechimurenga vasina kuzokwanisa kunge vachiitwa yatingati vetting yekuti vange vachicherechedzwa kuti vakarwa hondo, asi tinovaziva variko tigere nawo zuva nezuva. Zvizvi zvamungataurawo pamusoro pevanhu ivavo?
Vacho vasingacherechedzi ivavo ndo vavengi vemagamba. Ivavo vacho ivavo vane zvavari kubvara, ivavo vacho vane zvavari kutyira, ivavo vacho ivavo ndo dzatinoti ndo mhandi dzevanhu vanhu ivavo. Saka ivo magamba pachezvavo aripo ngavarege kuzvitarisa izvozvo, asi vatarisire upenyu hwavo.
Kune vamwe vasina kubvira wambowana kana mari dzaibhadharwa vakarwa hondo yerusununguko kana dzedhimobhu nemari dzese dzakapiwa dzekubatsirwa. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo? Vangabatsirwa sei vanhu ivo?
Vanhu ivavo pari zvino, sezvo kune vatungamiriri vese kubva kupresident kuna vice president, presidium yese mavo veterans, vanofanirwa kuti wapiwa first priority kuvanhu ivavo vasina kuvhetwa kana kuti vakanyimwa mari dzavo, especially kuziprosaiti. Nguva dzezetin dziyaiziya kwanga kuno kutarisira kuti pamwe vanhu vari kutsvaga kuti vabatwe nenyaya yekukuraundiya. Saka vamwe vakagara vaenda kusouth africa uku, vakanga varimo vakatya kuendako kunovhetewa, vane kufungidzira kuti injero dzokuvatsvaga kuti vazive kuti vari papi, nokuti infomesheni yese iyaya inolida kuti munhu uyu anogara papi, anonzi ani. Vanhu ivavo ngavapiwe mari dzavo. Kana zvakundikana ipapo, sezvo tichitungamirwa naivo mavo veterans, pane zvingadaro kuti zviitwe kuita iya inonzi dialogue, taona kuti ndevanani vasina kuwana mari dzavo. Vanhu ivavo tovamiririra kuti vawane mari dzodzo. Seu mavo veterans takabatana, vanhu ivavo ngavapiwe mari dzodzo. Hapana vakuzokuti havazikani, tanga tina maassembly points. Saka mavo veterans anozivana kubva kumaassembly points, vanozivana vachibva kumatraining, vachina kumadeployment enzvimbo dzokunorwira. Saka vanhu ivavo tinoti ngavapiwe kodzero yavo, varegedze kutambura sezvatinoona nhasi.
Matauro onyaya yevakarwa hondo vari kudivi rezapu zipra forces, munguva yavana nyika kuzvitonga kuzere kwakaita madisturbance kana kusagadzikana kwakaita kuti nhengo idzodzo dzitorerwe midziyo yadzo yadzakanga dziinayo nehurumende. Zvii zvamungataura pamusoro paizvozvo?
Maproperties iwayo ngaadzoserwe kuvaridzi vavo, nokuti akatengwa. Maproperties ezipra haasi ezapu, haana kusainirwa nemapolitical leaders paunit accord yayo, kwete. However, madevelopments aripo, tine 7 members dzakaenda kunotaura napresident, vakatenderana. Ivo president vakataura kuti aiwa tichadzosera maproperties ezipra. Saka tine tariro yokuti kana iwo maproperties ezipra tidzoserwa, maproperties ezapu at political level ngaadzorerwe, nokuti zvanhu hainda benefiti kumaproperties ezapu nechikonzero chokuti vaita unit.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamukandla kuwana nguva yekutaura nesi muchirongwa chedu.
Tinotenda.
Manga makateerera kune mumwe wevakarwa hondo yerusununguko vari kumauto ezipra vaMax Mukandla muchirongwa chedu upenyu hwedu. Icho munounzirwa neni Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndoti murara zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda Jonga nechirongwa chako chawatipa, tichitarisira kuti uchatipa chimwe zvakare svondo rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nemusi wechishanu Nyamavhuvhu 16. Asi mutevedzeri wegurukota rezvokubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti vakuru vemuMDC vasazoyeuka bako vanaiwa kana vakaenderera mberi nekuratidzira uku. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paindaneti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chana njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba elingali khona olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 10 zikuncwabakazi 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC lithi amalungiselelo okutshengisela kweviki ezayo ngolwesihlanu akusibanga esikude, kungakhathalekile lokuthi amapholisa athini.
So okuthi egcekeni ukuthi sina siqhubela phambili ngamalungiselelo, asidingi imvume yamapholisa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethula umbiko wesimo sesizwe, i-State of the Nation Address, esithi inhlelo zikahulumende wakhe ziyaphumelela. Kube lesiphithiphithi, abachayeli besala ukubhadala imbadalo zama-toll gates esigodini izolo ebusuku.
Asiplananga, indaba singaziswa ngulesikhathi ukuthi-ke kuza khwela i-toll gate mhlakabani kwenzela ukuthi silungiselele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDC lithi amalungiselelo okutshengisela kweviki ezayo ngolwesihlanu akusibanga esikude, kungakhathalekile lokuthi amapholisa athini. Wona athi azazisa iMDC ukuthi itshengisele na kumbe hatshi edolobheni leHarare. Sixoxele sikhulumeli sebandla leli umnumzana Daniel Molokele ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yeah, ngithanda ukuthi ngitshela abalaleli ukuthi njenge-MDC silazo inhlelo ezihambelana le-policy document yethu ekuthiwa i-reload. So ma ubheka i-reload policy document kunama-steps ayi-5. So step number one ngiyo lo othi increase political and diplomatic pressure ukwenzela ukuthi nabantu beye ku-national dialogue. So silokhu esiku-step one khonaphana, sizayenza ukutshengisela lokhu eHarare ngolwesihlanu, 16 August. Abadalele kabakwazi ukuthi njenge-MDC asikwenzi kuyi-one-off event, ku-part of a program esizabe sinayo. So siyaqala ngeHarare, Friday 16th August, sizaba the street protest, sizesiye kuma-Africa Event Square, sitshengisela ukungathakazeli indlela uhulumente obamba ngayo ilizwe kusiya ngezepolitiki lezomnotho wesizwe. Sitshengisela ukuthini ukucibelezela kwayenzwa la nyakenye kukhetho luka-president, lokhu esingakayiqedi indaba yakhona. Esithi ngesilungu indaba ye-disputed presidential election result eyenza ukuthi iZimbabwe yehluleke ukuqhubela phambili. Siyabe sisi ukuthini njengamaZimbabwe nihlalisane phansi siphume ngendlela yokusebenza ndawonye, ngoba lokho kukhona manje wonke umuntu waseZimbabwe yabona ukuthi sokunzima kakhulu.
Ngokutshengisela lokhu libona ungani kuzaguqulani?
Ipolitiki isebenza kanjalo, idemokhrasi isebenza kanjalo. Section 59 wesisekelo sombuso waseZimbabwe uthi wonke umZimbabwe ulelungelo lokuyenza i-demonstration kumbe i-protest, ayenze i-petition peacefully. So lathi silandela isisekelo sombuso section 59, silelungelo lokwenza as many protest marches, as many demonstrations as we can, wenzela ukuthi isikhalazo satisfakale in a constitutional and democratic manner. So yikho kuyabe kusenzakala ngo-Friday 16 August, and ngilethemba ukuthi kuyabe kuyikuqala, ngoba it's not a one-off event.
Sizwa kuthiwa koBulawayo la kwamanye amadolobho lakho kuzalandela ukuba lohlelo olufanayo, ungasichasisela na?
Liqiniso kakhulu, ngoba njenge-MDC city okuyayenzakala eHarare ngo-16 August kuqala kutho ukuthi sizahlala phansi sivumelene ezinye indlela zokuqhubekela ngomkhankaso wethu. Kuzagoqela khona ukuthi amanye amadolobho eZimbabwe lawo abe lokukhankasela nokutshengisela ngokuya kwesikhathi.
Manje aliyesabi na ukubana kuzaqhamuka udlakela?
Thina njenge-MDC silandela okomthetho isekelo sombuso sokusiya ngamapholisa ukuthi ba-make sure ukuthini akulabantu abayenza i-violence. Thina siyabe sinama-marshals ethu esiwathonileyo, ababe escorta abantu ababe matcha ababe tshengisela. So last time sikwenze Harare akuzange kube le even one litshe elabhidisa kumbe udlakela olwenzakalayo. So silethemba ukuthini sizaqhubekela kakuhle ngolesihlanu sikhangelela ukuthi sizathengisela ngokuthula.
Wona amapholisa ethule umbiko esithi awakaliphi imvumo basahlolisisa ukubana bathathe nyathelo bani. Sebelazisile na ukuthi bazathatha nyathelo bani?
Ngiyabe ngifisa ukuthi abalaleli bakwazi iqiniso ngomthetho waseZimbabwe ukuthi nithina sibabhalisa incwadi ukuthi i-notification letter. Asukuthi ukuthi senze i-application for clearance. Ma uhamba nge-Public Order and Security Act, kumele wazise amapholisa ngoba lilungelo lakho kusiya ngokusekelo sombuso waseZimbabwe. So okusegcekeni ukuthi thina siqhubela phambili ngamalungiselelo. Asidingi imvume yamapholisa.
Alo-ke ngumnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esewange.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wethule umbiko wesimo selizwe iState of the Nation Address lapho athe ikusasa yelizwe ikhanya imhlophe kulandela athi ikuphumelela kwenhlelo zikahulumende wakhe. Umnangagwa uthe okunye okupha ubufakazi bokuthi ilizwe liyathuthuka imbiko yebhanga leWorld Bank.
As I address you, the World Bank has recognized our efforts.
Ngikhuluma nje inhlanganiso ye-World Bank isikhuphule isimo sethu ngokusikhuphula kuluhlu lwamazwe alomnotho omncane yasisa kulawo alomnotho othe xaxa.
And ambitious vision is within grasp. We continue to engage international financial institutions and the creditor nations so we unlock more inputs.
Umnangagwa uthi inhlelo zikahulumende wakhe ezokuvuselela umnotho welizwe seziqalisile uletha izithelo ezingakaze zibonakale kuminyaka eminingi esanda kwedlula.
For the first time in decades, government has been able to balance its books and even enjoy a healthy surplus.
Ngemva kwesikhathi eside uhulumende wenelise ukusebenzisa imali ngemfanelo, kwaba nemali esala ingasebenziswanga.
For normalizing relations with the national African institutions and creditor nations,
Russia,
we remain
India,
internally
Belarus,
grateful
Spain,
all
Nepal,
those nations outside the AU which have stood by us through thick and thin. Principally, the People's Republic of China, Russia, India, Belarus, Spain, and Brazil.
Umnangagwa uthembise umbuso okhululekileyo esithi lokhu kuzenziwa ngokusemthethweni, ngokuguqula imithetho ekhona emibi.
As I address you, bad laws are being repealed and are said to be replaced by good ones which comply with our celebrated constitution and international tenets of good governance.
Ngikhuluma nje imithetho emibi eminingi siyayisusa sifake imihle ukuze ihambelane lesisekelo sombuso ahambelane lombuso okhululekileyo.
No piece of legislation which is deemed offensive, restrictive or undemocratic will be spared.
Lawo-ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ayethule izolo esigodlweni sakhe iState House eHarare. Engakethuli amazwi akhe uMnangagwa kusabelele imbiko ehlukeneyo abantu bethandabuza ukubana kanti vele uzethulani emoyeni. Yemoyeni khona phakathesi silo mnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu esigaba seMathebeleland engowenhlanganiso yebheju likaZulu. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye mnumzana, izolo ube ngobanye yini ababo abakade bekhangelele? Sibona nje imfanekiso yokuthi umongameli uzethula imbiko. Wena kuyini okubuya enhlizweni yakho sizwa khona?
abantu bonke vele bengalanto bayikhangelele abantu bayocanta ngqo kulomunye ongabe sebhubhile uhulumende ngoba hayi akulantenta ayikhulumileyo akulantenta asazoyikhuluma siza wonke mbhodile namhlanje mbuza ukuthi lizweni nabebandla lakhe bonke bathi ayi umntulwana akadezwanga lokuthi ukhuluma ngayo
manje ke ngokubona kwakho okungakubangele ukuthi ethule amazwi la abantu bengakhangelelanga sibephonguza ukuthiwa kulembiko eqhakathekileyo kungakuyikuyini ukuthi ukukhona yini okuthaya amanzi la
abantu abaningi bacabanga ukuthi engxenye ureactor ukuthi kula abebandlale MDC Alliance bakhulume ngokuthi bafuna ukungena ezitaradeni ozama ukuthi pacify umdikiso okhuthazwa ngabantu be-MDC Alliance yikho abantu abaningi abakukhangela abakukhumbulelileyo ngoba ungakhangela izolo koBulawayo bekunothisamfundo uNcoli akukho nto entsha kuhulumende in terms of economy abayenzayo ezatshintsha impilo zabantu yikubona la ma-tollgate izolo abantu beyakwatulile ngoba ubunzima buyabuloke busiyaya busoma so kunzima ukuthi vele sithi kukhona abakwenzayo okuguqula impilo zabantu zisiye buhlele
kodwa-ke uyakhuluma yena umongameli Mnangagwa lapho kubana inhlanganiso ye-World Bank yakhuphula isimo selizwe yathi yona hhayi ilizwe selisuke kulokho okuthiwa yi-middle income sasiwa phezulu ungabona inhlanganiso ezinjalo zikhipha imbiko enjalo akuphi na ubufakazi bokubana uhulumende ule nqubela phambili
mina kangaze ngikhangele ukuthi i-World Bank itheni ngikhangele ukuthi i-levels of poverty ngokuhamba ngikhangela abantu ilizwe lonke lile-development kukhanya ngokuthi kuma-urban centers yabe kulayithiwe ntambama kodwa kathesi i-development izabe ikhona njani kuyi-darkness akulamagesi and elizweni uma umeasure i-growth ukhangela vele ngokuthi ele i-road network lamagesi lani lani okuyikho okungasekhoyo kathesi ngawo nalo mbusazwe so kambona ukuthi singalalela i-World Bank i-I M F whatsoever zitheni ngokusikhangela ukuthi umuntu uyakwanisa yini 3 decent meals a day uma engazikwanisi akulandaba ukuthi batheni kuthi ukuthi idole iqansile
manje ngamafitshane ungathi yena amazwi la ayethulayo ngawukududuza na abamsekelayo kumbe ngamazwi alethemba yena nxaye wazo ayewakhuluma ukuthi hhayi ubungcono obukhona sekwenzakale lokhu kwayenzakala lokhu njalo ikusasa yelizwe ikhanya iphatheke kuhle lanxa sibona ukwenzakala ezindlini lapha ungathini wena nxa ukhangela amazwi akhona lawo ukuthi uyathemba yini kumbe ikududuza nje abantu
andithemba ukuthi layo uma ungambhalela phansi ungafaki i-signature yakho futhi kulo muntu okuthe engakhona ukuthi yizimbabwe yona le esikuyo ngangikhona ukuthi layo uyawathemba amazwi akhe ukuthi nje kungasakhuluma ukuze utho something lalokho ngalanto yokuthi akula nto ubabalwana ungasukela ngemva komnyaka ophelileyo wathi the voice of the people is the voice of God kodwa abantu bengathi bayaphakama uyabadubula kathesi kumesithi bangkona bazame uku-alayina you don't necessarily need to align but you need to restrain amasosa ngoba kunamthetho vele ethi kwangkona amasosa kayedubula amasiviliyeni but sebadubule abaphinda so akudingi ukuthi kuzokuthweni iphalamende ihlelile yari-alayina umthetho ngoba kunamthetho vele othini othi ama-citizens ma ese-elentazi azisolayo aphakama abulawo
hayi kuyezwakala isibongile kakhulu mnumzana
sibongile nani
lo-ke umnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likazulu wesigaba semandebeleni engowenhlanganiso yebheju likazulu ebesixoxa la ecingweni ekoBulawayo
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
kube lesiphithiphithi abachayeli besala ukubhadala imbadalo zama-toll gates esigodini izolo ebusuku. Sixoxe lomunye umchayeli umnumzana Edwin Ndlovu obekhona kusenzakala lokho.
Ye kunzima bakithi kulizwe lethu leZimbabwe. Ama-toll gates bakhweze ngelanga linye. Izolo bengihambe Plumtree ekuseni ngisiye Plumtree bekuyimbhadale $2. Mase ngiphenduka sekuthiwa $10. So emangweni ke wesigodini abathayeli abaningi balile ukubhadala leyo mali sethiwa babhadala ama-$10, amakhombi abhadala ama-$15, ama-trucks ama-$25, la amade kakhulu ama-$50. Abantu bathi imali esingelayo kasiyiplananga, yindaba singaziswanga ngulesikhathi ukuthi-ke kuza credit gate mhlakabani kwenzela ukuthi silungiselele. So kube lobunzima kakhulu-ke kwi-toll gate esigodini kabathayeli abaningi besithi leyo mali kabalayo kabayenelisi ukuyibhadala. Yumuma okhona-ke nalowo ukuthi i-toll gate iphonge ukukhwezwa khonapho khonapho abantu bangalungiselelanga.
Manje kugcine kuhamba njani? Sikhuluma nje sekulungile na, sebezidlula imoto?
Sezidlula imoto sezibhadala ngoba sebezwile abantu, kodwa-ke izolo abaningi baphambukile-ke bathi kabalayo leyo mali badlula bengabhadalanga-ke. Kube umsindo sibili wavalwa i-toll gate esigodini kwesikhathi eside kakhulu ngoba abantu bebangalungiselanga, bekungelayo naleyo mali. Kodwa-ke nxa izolo sebezwile abantu, lamhla sokungcono-ke uhamba usuyidingile, nxa ungelayo kawusahambi ngoba ungelayo, ungenelisi ukuthi ubhadale.
Kanti khona ungadlula abakuphi na ithuba nxa ungelayo imali lokuthi uzayibhadala usuyitholile?
I-toll gate kubhadalwa khonapho khonapho-ke. Lanxa ungazama ukukhuluma labo bakutshele ukuthi kulama-cameras athathayo ebona ukuthi wonke umuntu uyabhadala. Ayisiyo nto yokuthi ungadlula uthi ngizathi sembhadala, uhle uqale ngokubhadala uthi usudlula. Kawudlula ungabhadalanga ku-toll gate, yilo uhlupho olukhona lonalo likho. Abantu bebekhala-ke ukuthi-ke abanyeke bahlangane lakho khonapho khonapho, bangazange batshele kusaselesikhathi.
Okukhanya kube lo dubo i-toll gate yona le eyodwa yini esigodini, kumbe akhona amanye lawo abe lo dubo olufana na?
Engize ukuthi ibe lo hlupho ngesigodini. Plumtree kungcono bebenika abantu ithuba ukuthi hhayi sizakhweza ngesikhathi esinje. Ngithemba bavuke bekhweza lamhla ekuseni, kabasakhwezanga-ke izolo. Kodwa-ke imemo kade beyiphiwe ibingeyokuthi izolo ngo-5 o'clock bakhweze bonke. Ku-toll gate ye-Plumtree bathe bathi hhayi sizavuka sikhweza ilanga elilandelayo. Kodwa-ke esigodini bathe bakhweza khonapho khonapho, yikho kubangise umsindo wabachayeli sebesithi leyo mali kabalayo angeke batshelwe khonapho khonapho ukuthi wabhadala. Kodwa-ke kwezinye indawo ade bebanika ithuba ukuthi bazavuka bebhadala namhlanje. Bekungcono-ke khona lokho lanxa yena leyo mali ingatholakali, iyimali engekho, abantu beZimbabwe behlupheka ngoba so-toll gate yodwa-ke ikhwezile izolo. Labe-VID ukubhukha ukuthi abantu batheste bakhwezile izolo. Umuntu ebebhadala $20 ukurejista ukuthi abhale i-provisional kumbe atheste i-road test class 4, bakhweze abayi-$100 izolo. Khonapho khonapho ithe yakhwezwa ngo-2 o'clock, abantu abaningi babuyele ezindlini bengela mali zona lezi zokubhadala.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu umchayeli ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lo nkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Iselifikile ilanga lokunanza amaqhawe. Ungathini wena ngalesi sikhathi sikhangela ubana ilizwe likwesiphi isikhathi?
Enzi kunzima uyazi ukuthi amaqhawe ananzwa njani baba, ngoba nxa sikhangela isimo leselizwe okukhangelane labalweli benkululeko, okukhangelane labantu bonke esilabo khonapha elizweni, kunzima kakhulu. Abantu bayahawula, abantu bayadubeka baba. Ilizwe alisakhanyi, le njongo yokuya empini ayisakhanyi. Abantwana they are accusing us ukuthi kathi lalivele lizwe lani, sibise leni lathe sasikhona than lokho elikwenzayo.
Ye, siyabona ukumana abanye abalwa impi yenkululeko bathi bona lokho abakutholayo akweneli, njalo bafuna ukuthi kuphiwe labantu ababo lokunye okunjalo abathe baya kufuna liyavumelana lakho yini
mina ngithi yabe abaveli benkululeko yibo abamele bathole lawo ma-benefits abantwana bebemele amaveli benkululeko bethole enough to empower abantu ababo bathina sanigilithwa kakhulu okokuthi kathe sesingabantu abakhalayo sesifuna ukuba ngabantu abazasifundisa kuze kufike ilanga lokusika but ngendlela ngabe sisendaweni e-right thina singanakekelwa kutho ukuthi labantu abethu siyakwanisa ukubanakekela kodwa asizange sithole ukunakekelwa asizange sikhangele njengabantu yikho khathesi ngo-crybaby ngoba asinalutho vele uyapaupas asinalutho ngabe silolutho ngabe amboni ukuthi khonokho kwenzakala nxa khathesi kambe mina ngingathi uhulumende athengele mina impuphu athengele umntanami uzagcina kusasethengela lo mzukulu but mina ngithi abaluleli benkululeko khathesi lapha abakhona abancedise kuba bayimele kube right ukuthi bancedisiwe bakwanise ukuziphilisa
ye sike sezwa njalo abanye besithi bakhona abangaphiwanga ngitsho ngemva kokulwa empini kodwa bathe befika lapha kwaswelakala ubufakazi lina njengabanye abalwa impi yenkululeko bakhona yini elibaziyo abakusimo sona leso njalo kukhona na elikwenzayo ukubaphathisa
abaningi kakhulu njengekalakithela amandebele abaningi abazange bathole khona ukuncediswa bengatholanga ukuncediswa kunjalo kwakuvele ubandlululo lwaluvele seluqalisile ukuthi kuncediswa laba kakhulu laba hhatshi so into yakhona i-affecthe ngapha emathebheleleni kakhulu kuma-exisita abaningi lakathesi lokhu bethengiswa amanga kula nto ephumayo kathesi vele akulalutho imajini umuntu lost isikolo sakhe kazange afunde wahamba wasenda those years eganyeni eqeda khonapho ngasakhanyelwa sekukhanyelwa bona bana abalutshana okumele bahle basuke
manje lona ilanga leli libona ungani indlela elinanzwa ngayo lihambelana layo na kumbe libona ungani kukhona ngakwenziwa ukuze lane lalwa impi yenkululeko libona ukuthi hayi siyananzwa la
ilanga leli sibuki thina sisuthi kakhulu sinabafowethu abasala kubo Zambia eMozambique ema-Angola endaweni ezijeneyo iindawo zonezi bekumele sibili ngalesi sikhathi somnyaka kube lokuthi abantu labana kuyahanjwa kuyenzwa konkhwana amasiko ukuthi kuhanje izikhumbuzo sikhona ngani sibavakatshela abakwanisile ukuyafika bahambe befika and kungabi i-space yokuthi yithi kufanane labasemozambique ukuthi bathwalwa ngurhulumente ezambia urhulumente angenele e-Angola urhulumente la angenele kufanane sihambeni sonke sekhumbula abanye bethu njalo ama-shrines abo ma-well protected abe yi-heritage abe yinto ezaziwa noma ngumntwana uphi akwazi ukuthi ugogo wami kumbe ukhokho wami kumbe ubani bani wami ngomnyaka onje waphela eZambia waphela eMozambique waphela e-Angola
hayi kuyezwakala isikhathi kasisavumi uba siqhubeke sonke kodwa ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga abalaleli ngiyabonga
isale hayi lathi sibongile ube lelanga lokunanza ilanga lenu elihle
ngiyabonga baba
lo-ke ngunkosikazi Queen Maligwa omunye wabalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Jasmine Tofa isiphathamandla sebandla le-MDC yena okhankasela ukuthi abantwana labesifazana labanye bathole incwadi zokuzalwa ama-birth certificates uqala ngokusichasisela ukuthi usebenza njani usebenza lobani njalo usiza njani abantu kulolu da
bonke at parliamentary level siyakhuluma ngakho even ku-SADC parliamentary forum kule program ekhona e-SADC ekuthiwa yi-statelessness ukuthi kuzaba lesigaba ngathi yi-model law eyaba khona ukuthi kungabi lo muntu ohlala ku-SADC oswela okuthiwa amaphepha or i-documentation at parliamentary level lakho siyazama kakhulu ukuthi sidinge ukuthi kube le amnesty ukuthi wonke umuntu ongana document kuna abantwana kuphela ngokuthi labazali mele bebe lamaphepha ngahamba la kumsikeli lapho kulungiswa khona amabhesi bakhuluma ukuthi khona kuba le security ukuthi wonke umuntu aphiwe nje ibhesi kodwa ngabacebisa ukuthi bakhangele ukuthi kuba yi-security more ukuba labantu abangalama ma-birth certificate abangalama passport or any documentation kuba ngcono ukuthi uhulumende akhangele ngelihlo lona lokuthi banganika wonke umuntu ama-document security wise bayebesebesazi ukuthi ngubani lobani ohlala ngaphi abantwana labo bayabenabazali abayenelisa ukubatholela amabhesi ngisebenza lamanye even amakhansila lama-MP ephalamenti sikhuluma ngakho ngibone ithuba ku-marriage bill le ebuyayo anti bayakhuluma ngezinto zemendo so khonapho ngibona i-opportunity yokuthi kubhiliyana ingxenye kungangena khonokho ngizaxoxisana kukhokhasa labanye bantu ukuthi sikubone ukuthi singayingenisa njani.
Kodwa lokho elaqalisa umkhankaso lo wokudingela abantwana labazali babo ama-birth certificate, lingathi lake laphumelela yini? Bakhona sebasizakalayo?
Sesisize abantu abaningi. Kwaye kulo mthetho lwana ukuthi abantwana abazelwe eGoli kwaye kuhlupha ukuthi bebuye ngapha ngoba bebhadale i-$50 ngaye befuna ukuthatha ibhesi yomntwana. Umthetho lwana sowatshintshwa abantu kabasabhadali i-$50 leyana, so ngibona ingani yi-milestone or i-achievement, ingathi abantu bayasizakala ngakhonokho. Kulomunye umthetho njalo so kulezi nto ezingani zithile esezirelaxile esezilula ukuthi abantu batholeni ama-birth certificate. Okunye lakuthi kukhangeleleyo engibona ingani kungaba khona very soon, anti labona ukuthi umntwana ngaye umzali efuna ukuthatha i-birth besisithi umama i-constitution ithi yona umama kuphela nguyomle amthathele i-birth. So sibona ukuthi even ubaba laye kumele abe nelungelo kwesinye isikhathi umama uyabe ngekho unenye wasuka waya somewhere then wabhubha. Bonke abazali kumele babe nelungelo lokuthi bathathele umntwana i-birth kunceda i-right yomntwana.
Waxoxisana lo mkamongameli unkosikazi Auxillia Mnangagwa, kwanceda ngani?
Kwanceda kakhulu nge-motion leyo esayidibhethayo ephalamende, yiyo eyatholisa i-benefit yona, for example yokubantwana abazalwa e-South Africa ukuthi bangabhadali ama-$50 lana. Abantu abasuka eZimbabwe besiyadinga imisebenzi ngaso ma-tickets or umthetho nalo ayilungiselwe abantu abanemisebenzi ephezulu akhona ama-economical refugees.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Jasmine Tofa, isiphathamandla sebandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamende. Sixoxelaye ngobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Mamhlanga. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Ivandla le-MDC lithi amalungiselelo okutshengisela kweviki ezayo ngolwesihlanu akusibanga eside, kungakhathalekile lokuthi amapholisa athini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngoChris Gande, lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.